Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chivabvu 17, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete anofa vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa apo vakatsikwa nemotokari yaitandaniswa nemapurisa muguta rekaroi nezuro. Mumwe mushandi anonwa muchetura achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadzikana kwaari kuita zvichitevera kusapiwa mari yake nekambani yaishandira kwamutare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa nezuro manheru apo vakatsikwa nemotokari yaitandaniswa nemapurisa ekanzuro yeguta rekaroi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mota yakatsika vanhu ava yainge ichitiza motokari yekambani yeSina Trading iyo yakapiwa basa rekusunga mota dzinotyora mitemo yemimigwagwa muguta rekaroi. Vakawana zvichiitika vanoti motokari yakatsika munhu yainge yakambotiza mapurisa nguva dzemasikati apo yaitakura vanhu panzvimbo isingabvumirwe. Zvinonzi vakazosangana nayo manheru vapedza basa apo vakatandanisa izvo zvakazokonzera njodzi yakaitika. Panjodzi yakaitika yaka uraisa mai chedza mandizvidza avo vainge vauya kuzoona mumbana wavo Irene mandizvidza pamusika wake apo anotengesa zvekudya. Amai mandizvidza vainge vauya kubva kumusha kuti vazotora mari dzemaroja kumba kwavo mumusha unogara veruzhinji vechaedza mukaroi. Amai mandizvidza vakazonofira kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutakurwa kubva kuchipatara chekaroi. Munin'ina wemufi amai Patricia Mudimu vanoti vari kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwemukoma wavo.
Ndamhanya kuchipatara ndakasvika ndikaona vatiri mumota yakavatakura taxi. Ndikazobatsirana nevarume vaivepo kuvaburitsa mutaxi vachikuiswa mustretcher vachibva vaendeswa kutheatre. Vakazobva kutheatre vapa oxygen vachiendeswa kuparerenyatwa vachizoshayika kuma 3 AM.
Amai Mudimu vanoshoropodza urongwa hwekambani yeSina Trading hwekutandanisa motokari dzinenge dzichityora mitemo mumigwagwa uye kushanda nguva dzisina kufanira.
Zvinhu zvacho zvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti nguva yainoshanda kliner yacho ichikremba mota mutown inenge isisiri nguva yebasa vachikonzeresa kukuvara kwevanhu vakawandisa zvazosvika kusvika parufu kudai. Tinozviona nguva yakawanda tichitobvobvunza kuti vanhu havanoshanda kusvika nguvai tonzwa kuti vanopedza basa nhafu asi vanozokonzeresa kusvika kuma6 o'clock mota dzei dzakungotiza vachibaya mavhiri dzakatakura vabereki havana keya nekuti dzine vabereki kana kuti dzinei. Saka zvinhu zvinotishungurudza iye zvinotarasikirwa nemunhu angaichengeta mhuri yacho.
Asi mukuru wekambani yeSina vaDaniel Mandizvidza vanoti hapana mashoko avangataure pari zvino sezvo mapurisa achiri kuferefeta zvakaitika. Hatina kunzwa divi rekanzuro yekaroi sezvo sachigaro wekanzuro vaRichard Ziki vatiza vatori venhau pakamba yemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mumwe wevakakuvara Patrick Mandizvidza mwana wemufi amai Mandizvidza achiri muchipatara. Patrick angachitarisirwa kuvhiwa sezvo asakwanise kubudisa mvura mumuviri. Amai Mudimu vanoti vashandi vekanzuro nevekambani yeSina Trading vazvipira kutenga bhokisi remufi nezvekudya parufu. mapurisa vanonzi vakazokanda utsi hunokachidza nekupfuura muchadenga kumisa veruzhinji vanga vorova vashandi vesaina nekanzuru mushure menjodzi. Vanhu vakawanda vari kufa mushure mekutsikwa nemotokari dzichitandaniswa nemapurisa, mapurisa emakanzuru nevehicle inspection department kana kuti VID mumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Arthur Chiguriwa.
Mushandi wekambani yemapuranga kwamutare yeAllied Timbers anwa mushonga achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadziwa kwaari kuitwa nekambani yeAllied Timbers iyo inonzi haisi kupa vashandi vayo mari. Lloyd Moyo anotipanyaya inotevera.
Mushandi anwa mushonga uyu ndivapfungwa zvakata. Mumwe wevashandi veAllied Timbers vaisa musasa pamuzinda wekambani iyi kwemasvondo maviri vachida mari dzavo dzemihoro yemwedzi gumi neminomwe. Vazhakata vari muchipatara cheMutare Provincial Hospital umo vanonzi vave kunzwa zviri nane. Vashandi vanosvika makumi manomwe vakamiswa mabasa vakavimbiswa kuzobhadharwa mari yavo mukupera kwakurume asi hapana chavati vawana. Mumwe wevashandi vaWelly Brand vati mumwe wavo vazhakata vakapindwa nepfungwa yekunwa chefu nekuda kwekutsamwa sezvo vamwe vapedza zvipfuyo zvavo vachitengesa kuitira kuti vaendese vana kuchikoro pamwe nekutenga chikafu. Vatiwo nyaya yekudadzirwa mapurisa kuti avadzinge pamuzinda uyu iri kuvarwadza zvikuru.
Isiri kubvunza mari iwo vakutunzira mapurisa zvinoita here? Ndiwo chikonzero chikuru chakazoti uyu ndakumwanga kumushonga nekuti inini ndakasevha kavhani 17 manzi musina kundipe mari. Handiti ndiyo yapanapa ndobvunza mari yangu ndoti handiisirei mari, ndoda kuvaka. Nguva yandakasevha ndihandisi kuvaka, vana vakagara kumba havasi kuenda kuzvikoro. Tinoda muzivo kuti vana vakagara nazvino havasi kuenda kuzvikoro. Ndiyo zvinonzi child abuse. Child abuse imbori ipi? Nekuti mwana haasi kuchafunda. Handiti saka mwana zvaasiri kufunda toita sei? Tipei mari kuti ione kubhadhara zvikoro. Zvikoro zvakavhurwa parizinesi, hapana mari parizinesi kuti tibhadhare kuchikoro. Vana vari kudzingwa huku mbudzi kumadzingwa, takapedza zvese kuendesa kuchikoro asi tichisaivha kambani kuti vachazotibhadhara mari yedu. Saka munhu akasvika poti zviri nani ndipe mushonga.
Mumwe zvemushandi vashupika goto vati havazi kuzobva pamuzinda uyu vasina mari kunyange hazvo mapurisa apuhwa court order nedare ramagistrate yekuti vabude kunze kwekambani iyi.
Hatibvi pano tisina mari. Allied ndakaishandira 14 months unpaid. Saka iwo vakutidzinga pano pamusara kuti kwanzaiyo ndiwakatanga kumhangira nyaya iyi kumapurisa. Kuzekuti isisi taifanira takadini, takatanga kumhangira nyaya ngekuti ndokatakorerana pakutaura. Saka hatizobvi pano kusvikira muchizoona umwe uchizwe umwe mushonga kuti ndichisvira panapa guva rangu achanditeka tikafuri kuisa kumhatso kwangu kwatakabva.
Vakuda moto vati vange vava nemwedzi yakati kuti vachishanda pasina mugove wavo.
Irwadzi kuzi iri ndanda no 12 manzi ndirushanda ndini tashanda kudaro kuti vatangumbiswa basa tiruzimirai. Hatina kuudzwa kuti mazomirane nawei. Saka patakazonobvunza mari ndopa kuzotairizwa kuti tiende kwamutare kwaAllied Timbers munodi munobvunza mari yenyu. Saka tichiuya panapa ndopakachizotanga mhere mhere yekuzi mapurisa achichi. Saka chazivi kuti imhosva here munhu kubvunza mari yako iwe uchinge wakashanda. Plus vamwe tatakatombomira mira chikoro icho kuti hatikamboshanda shanda tozoonawo mari dzekuti tiregiste maform 40 pese ezvikoro. Saka hatichazivi manje kuti zvimwe zvacho zvakamira sei. Tikakoti ndoda kutsigira vabosa hazvo zvotirwadza.
Vamoto vati vazhinji vavo vari kurara pachena munguva yechando ino nevacheche vasina chekufuga uye kana chekudya. Gweta riri kumirira Allied Timbers vapasi munyakureba varamba kutaura nestudio 7 nhasi vachiti titaure namuzvare Veronica Gutu avo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani iyi. Asi Studio 7 yakundikana kubata muzvara Gutu kuti vatipe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Bazi reUnited Nations Central Emergency Response Fund nasi rapa Zimbabwe mari inosvika miriyoni imwe chete nezuru mazana matanhatu zvemadhora yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mari iyi iri kutarisirwa kubatsira vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nemaviri nemazana matanhatu. Vanhu ava vari matunhu makumi maviri enyika kusanganisira Matabeleland, Masvingo Midlands neManicaland. vehurumende United Nations vanoti vanhu vanodarika mamirioni mana vanoda rubatsiro nyika yose. Mari iri kudiwa kubatsira vanhu ava inosvika mamirioni zana nemakumi masere nemapfumbamwe emadhora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weCivil Protection Department vaNathan Komo kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tava nenguva yakanaka zvikuru apo taungana patapuwa chipo chekubatsira vanhu vakava nenguva yekubatikana nemafashamo emvura. Tapuwa chipo chinoita 1.6 million nemhuri yeUnited Nations inosanganisira mapazi anotevera UNICEF, IOM, UNDP yanga iripo yakamirirwa naHumanitarian Coordinator neUNFPA. Awa ndiwo mapazi ane zvikamu zvinokosha zvichaita kuti tigone kubatsira avo vanonga vakawirwa nemafashama. Chekutanga, mukandibvumira mukoma Zulu, tichatarisa nyaya dzezvedzidzo nekuti vamwe vacho vakapunzirwa zvikoro. Tichatarisa nyaya yechokudya zvine mari yazvowo. Tichatarisawo nyaya dzatingati muchirungu dzesafety nemitigating risk of abuse neneglect yevana kuti vana tovabatsira sei.
Vanga vakamirira hurumende ndanani apa?
Vanga vakamirira hurumende igurukuta rezvematunhu zvekuvaka nedzimba Honorable Sevier Kasukwere ndio vanga vakamirira, uyezve ndiwo sachigaro zvekomiti inoona nezvemafashamo iwawo kana njodzi dzakadaro dzinonga dzaitika munyika.
Saka zvirongwa izvi muchazviita sei? Munenge muchiita makabatana nemasangano aya here?
Masangano iwawo atipa rubatsiro tichaita nawo, ende tinotarisira kuti musvondo rinotevera tiri kutoita musangano wekuti mamwe mapazi ehurumende ane chekuita nezvikamu zvese zvandataura zviya izvi vange vaakuziva kuti vane mari iri kuno vatangewo kuita basa ravo.
Mukuru weCivil Protection Department vaNathan Komo vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto mashanu pamwe chete nenyanzvi yezvimbambaira imwe chete vaurayiwa nhasi muguta guru reSomalia reMogadishu apo bhambo ranga rakateiwa mumotokari raputika pavanga vachiedza kuriputitsa. Mutauriri wemapurisa muSomalia vaMohammad Yusuf Omar Madele vanoti motokari iyi yanga yakaiswa pedyo nekamba yemapurisa mumusha weWadajia muMogadishu. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley varikurudzira sangano iri kuti rigadzirise ravanoti dambudziko riri muVenezuela pamberi pemusangano weUnited Nations Security Council uri kuitwa nhasi. Security Council iri kusangana nhasi kuburikidza nechikumbiro chaamai Haley chekuti vazeye nezvematanho angatorwe nesangano repasi rose kuedza kumisa kusagadzikana uye kusamira kwakaita zvinhu zvakanaka muVenezuela. Chikwata chevarwi vana veIslamic State kusanganisira vanga vakazviteya nemabhambu vapinda nechisimba mahofisi nepenyuro yehurumende yeAfghanistan iri mudunhu riri kumabvazuva kwenyika iyi reNagara vakauraya vanhu vatanhatu uye kukuwadza vamwe vangangosvika makumi maviri. Muchikamu chedu chatinotarisa zvirikuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvirikunze kwenyika, nhasi tirikutarisa nezvehondo yemichovha muSouth Africa iyo inonzi yave kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva mumusina kuenda kumuganhu wenyika mbiri idzi weBeitbridge. Hondo ii inonzi ya konzira kuti vemichova vemu South Africa varambidze motokari dzinobva kuZimbabwe kupinda munyika ii kwema awa anoda kusvika masere. Izvinonzi zvakaitika nemusi wemuvhuro vachiti vari kutorerwa basa nevekuZimbabwe. Sachigaru wesangano revemichova muSouth Africa reMusina Nansio Taxi Association va Donald Sebola vatenda kuti pane kunetsana kuripo pakati penhengo dzesangano ravo nevemichova isina magwaro ebasa vari kutakura vanhu kubva Musina kuenda kuBait Bridge, asi vakati hainganzi hondo sezvo vasiri kurwisana asi kuti vari kutaurirana kuti vagadzirisane. Vasebola vaudza Studio 7 kuti havasi vemuSouth Africa chete vari kurasikirwa nemabhizimisi asi kuti kana vanobvawo kuZimbabwe. Vanoti mangwana vari kuita musangano nemapurisa emusina kuti vaone kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association avanoti hondo dzevemichova idzi dzinogona kuguma dzatora upenyu hwevanhu.
Hongu pakave negakava rakavepo musi wemuvhuro apo michovha inotakura vanhu kubva paBait Bridge pa South African side vachienda kuMusina vakawanikwa vachipokana nevakomana nevasikana vanotakura vanhu vachienda kuZimbabwe vachibva muMusina, uye vanozviita vasina magwaro ekuti vange vachiita basa iroro. Ikasike kutanga inyaya yagara iri kungoitika, asi nekuda kwekuti vanhu vatiitei vashoma neinhau yeSI-64 yakaiswa nehurumende gore rakapera. Mutemo unorambidza vanhu kuti vange vachiendesa zvinhu kuZimbabwe, vanhu vakati dzikirei, zvochireva izvo kuti ivo vashoma vacho naivavo ndo vaakurwiranwa sezvo vasisanyatsokwana kuti vange vachiparadzaniswa pakati peavo vanotakura vachibva kuZimbabwe neavo vanotakura vari vanhu vekuSouth Africa vachigumira paBait Bridge kuSouth African side.
Muchiona chiitiko ichi munofunga kuti chinopera nekutaurirana here, tichiona kuti vemichovha vakazhinji vanopedzisira vaakurwisana zvinototora upenyu?
Chisi chinhu chinokwanisa kunge chichitauriranwa chichingogumira ipapo, sekuti chinhu chine chekuita nekurarama kwevanhu, chinhu chine chekuita neramangwana revanhu, kunyanya takatarisa veZimbabwe vakuti vamwe vakatobva nzvimbo dzavakabva vachiuya kuzoshandira vari paBait Bridge vachitakura vanhu ivavo. Hapana rimwe basa ravanoziva, ndiro rega vanoziva. Nerumwe rutivi zvekare, tichitarisa vari kuSouth African side, vane mataxi South African side, ukayambuka kuenda kumhiri kuSouth African side unowanika kuri kwekuti mataxi avo mamwe achona achiri matsva, achangobva mukutengwa, uye kutengwa kwemataxi muno muSouth Africa vanotenga nechikwereti zvekuti vanenge vachizofanirwa kunge vachibhadhara mwedzi nemwedzi mari idzodzo. Saka vakawanikwa vasisakwanisa kutakura vanhu, zvinoita kungowanika vachikanganisika pamaloni avanenge vatora. Saka kutaurirana kwekuti netsei, uyezve mapurisa acho anozoitewo achiti wanzewo kuita zvechoko muhomwe, nyangwe mota dzisina mapemiti dziri kuzowanikwa dzichitakura vanhu nezvinhu.
Tinozva kuti ivo vemichovha veMusina Nansfield Tax Association vari kuronga kuita musangano nemapurisa mangwana. Munofunga here imi kuti veZimbabwe vanokwanisawo kuzopiwa mukana wekuti vaitewo musangano nemapurisa vagadzirise dambudziko iri?
Handione zvichidaro, sekuti musangano uchange uchiitwa neveNansfield Taxi Association uye veBait Bridge Taxi Association anove mapoka kuSouth Africa vachaita nemapurisa. Handione musangano uyo uchizowanika veZimbabwe vachibatika, asi kuti musangano wekuti vemataxi vari kunge vachizoyambira mapurisa kuti kana vakasabata basa nemazvo, ivo vachawanikwa vachitora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Hondo dzemataxi muSouth Africa ihondo dzagara dzinotonetsa kudarika hondo dzezvimwe zvese, sekuti tinowana kuti kanyange variyo pachavo vanotourayana takatatsana nehondo dzemataxi. Vakange vangovharirwa pavanodya napo ipo pamataxi papo vanenge vasina chimwe chavanokwanisa kuita, saka hondo idzodzo vanodzirwa chaizvo.
Avo vanga vari vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano revanotengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vachitaura naJonga Kandemiri vari parunhare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Hurumende inoti iri kugadzirira zvose zviri kudiwa neEuropean Union kuti ndege dzeZimbabwe dzitange kubhururukazve dzichienda kunyika dziri mugungano iri. mumashoko avo kuvatori venhauni yeZulu, komishina anoona nezvekutakurwa kwezvinhu muEU Amai Violeta Bock vakati iya Zimbabwe yainge yarambidzwa kuenda kunyika dzeEU nenyaya yekutyirwa kuti inogona kuita njodzi sezvo paine zvinhu zvinoda kutanga zvagadziriswa. Amai Bock vakatiwo mamwe makambani endege akanzi haasi kubvumidzwa kupinda muEU anosanganisira yeMidview yekuNigeria, Mystic Airways yeku St. Vincent neGrenada, uye yeku Ukraine inonzi Aviation Company UGA. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vanoti vakuru vakuru vekambani yeAir Zimbabwe vakasiya basa ndivo vakaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo.
Zvakaitika ndezvekuti pamakore akapfuura ayo, kwete yemanje, veAir Zimbabwe vanga varipo pamanagement yedu iyoyoyo havana kunge vakwanisa kunge vachichengeta marekodzi avo zvakanaka, okuti ava kana vakuuya kuzoshora nokuzoongorora kuti muri kuchengeta marekodzi enyu zvakamira sei, zvigofambidzana nezvanenge zvakataurwa mumamanuals okuchengetwa emungati mukumenchena ndege dzacho. Saka zviripo ndezvokuti kusu veZimbabwe neveCivil Aviation Authority of Zimbabwe takadaidzwa kuuya kuzotsanangura zvakanga zvanyorwa European Union ivavo kuti zvigadzirisei zvinhu izvozvo. Saka takataurana navo vakaona kuti Civil Aviation Authority of Zimbabwe iri kushanda zvakanaka, haina chayakatadza, asi vakawanikidza kuti paAir Zimbabwe takambojamba mamwe mastages okumaintaina navo ndege. Saka kana padaro vanobva vati ndege idzodzo pandege iyoyo hatiibvumidzi kuti iye kwatiri kufulaya kwatiri kutika tazoongorora tikaona kuti mava kutevedza zvatinenge takati muike. Saka ndiyo nyaya yachona iriko iyoyo. Saka pane zvavakanyora kuti zvigadziridziswe. Saka AIR Zimbabwe iri kuronga kugadziridza izvozvo, tobva tatiti ngavachiuya vachizoongorora kuti basa ravakati tiite ranaka, then tobva tabvumidzwa zvedu tigofulaya kuenda kueurope. Saka inyaya yekuti hasati tirisi tega, pano tova nedzimwe nyikavo dzinokwana kuti hanhatu dzimwe dzekueurope ikoko dzinenge dzakaitavo njodzi yakafanana neyati yataita iyoyo, yekuti havanhu vaichengeta marekodzi edu havana kunge vachianichengeta nenzira yakanaka.
Asi iyo AIR Zimbabwe ichine ndege ngani vagumbo dziri kuenda iko kueurope uko?
Pari zvino tanga tisina ndege yanga ichinda kueurope, but zviripo ndezvokuti mutemo hautauri kuti nhasi munayo kana kuti hamuna. Vanenge vachingotaura kuti ndege yenyu yanga ichifanira kuuya iyoyo kueurope haingakwanisi kuuya.
Kurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari parunare muHarare. Vakuru vakuru vekambani yekuAustria yeGeiger International, iyo yakapiwa basa rekugadzira mugwagwa weBed Bridge Harare uye Harare Chirundu, vasvika muHarare nhasi nendege yeEmirates Airways kuti vave pagungano rekuparurwa zviri pamutemo kwekutanga kuvakwa kwemugwagwa uyu. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanenge vari munyarikani pamabiko ekuparurwa kwemugwagwa uyu ari kuitirwa pachaka. VaMugabe pari zvino vange vari mubishi kuita misangano namambo Letsie wechitatu vekuLesotho. Pasi pechibvumirano chehurumende nekambani yekuAustria iyi chinonzi Build Operate Transfer, kambani iyi ndiye inenge ichitora mari yemitero inobhadharwa mukushandiswa kwemugwagwa uyu kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera. Mugwagwa uyu uri kutarisirwa kugadzirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo.
Mugwagwa wekubva Bite Bridge uchinda kuHarare tiri kuita inoti inonzi ground breaking nechina nenguva dzana kuma 10 o'clock. Tinenge tiripo kwachaka munzvimbo yepachirumanzu panosangana remidlands nebhaundari remasvingo. Ndo patatoronga kutaura kwamuri kuita neni kudari matende atovapo, tiri kutivatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichavuya kunge dzizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi wechina. Vatakapa basa rachona vanonzi veGeiger International vanobva kuAustria vari utori munzira, izvo zvazviri kutaura nevatokwira ndege vari kuuya kuti tizoita ground breaking ceremony iyoyo pachibva patotangiswa basa rokugadzirira tinoti dualization yomugwagwa webhaji kuenda kuchirundu.
Mugwagwa uyu wakakosha zvakadii kunyika vagumbu?
Mugwagwa uyu wakakoshesha zvikuru sanoti only kunyika yeZimbabwe asi kuti kusadhaki yese. Nyika dzese dziri mukati meAfrica muno muCentral Africa dzakaita vana Zambia, vana DRC, nesu vana veZimbabwe, vana Malawi kuti tiende kumaposta akaita sana Durban, vana Maputo, vana Cape Town tinokwanisa kushandisa mugwagwa uyoyu. Saka wakanaka wamukati for economic reasons ugonaka zvakare zvekupa kuti pakungofamba chete kwavanhu. Wakakoshera not nyika imwe chete asi kuti nyika dzese dziri dziri kuSouthern Africa. Vese vanotumidzira zvinhu nemaship zvichibuya kumaporti akaita sana Cape Town nana Durban nana Port Elizabeth nana Maputo zvinokwanisa kufamba kana kuti zvinofamba nemugwagwa uyoyu. Zvichienda mukati menyika yeZimbabwe zvichipfuura ndiye kuna DRC nedzimwe nyika vana Zambia dziri kumusoro kwedu. Saka wakakoshera ndiyo yatinoti North South Corridor yeSouthern Africa. Yatakosha zvikuru pakubudirira paupfumi hwenyika dzemuSouthern Africa.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde pamwe nengochani rinoti riri kufara nezvarakwanisa kuita munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pange pane mfaro mukuru pamuzinda wesangano reSexual Rights Center muBulawayo nhasi, apo sangano iri range richiita mhemberero yekusvitsa kwaro makore gumi kubva parakaumbwa. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wesangano iri vaHumphrey Ndondo vati chinhu chinovarwadza kuti munyika dzakawanda pasi rose vanhu vachiri kushungurudzwa, kusungwa kana kuurayiwa nekuda kwekuti vanenge vabuda pachena kuti vanorarama nekuita zvekutengesa bonde kana kuti ingochani. Vati vanhu ava vanofanirwa kutorwa sevamwe vanhuwo vakakwana.
Tichiri kutambura yedu kuti tiwane support yehurumende yetu kuti ikwanise kutitsigirira, especially tichitaurira kuti vanhu vakwanise kuona zvinhu zvakaita semahealthcare services. Tiri kuona kuti mahealthcare workers are still struggling kubatsira vanhu vakaita semasex workers, semagay, semalesbian kana vachiuya kuzvipatara kuzotsvaka rubatsiro.
Mumwe mukadzi yangu zvidoma nezita rekuti Charmaine uyo atanorarama nekuita zvepabonde ati ari kufara zvikuru nekuti sangano iri rakamubatsira iye nevamwe vake kuti vazive kodzero dzavo. Ati iko zvino ave kukwanisa kuita basa rake asingatye kusungwa kana kushungurudzwa.
Nedzidziso yatakaita yekuempower nema rights, kudzidziswa kwatoita takutane maclinics where we are treated fairly, because before we used to go to clinics so uzwa kuti we treated you with an STI last month and now you are back, but now they've been sensitized. Mapurisa kuti nzvisane kuti takushanda tese. We now even kana ndikaona client isina kundibhadhara, I can go there. They protect me instead of that person.
Amai Loveness Kanye, avo vanove mufundisi neimwe chechi, vaudza vanhu vange vari pamabiko aya kuti zveungochani hazvinei nekuve nemadhimoni. Amai Kanye vati muchitendero chechiKristu, munhu wese akasikwa nemufananidzo waMwari, saka hapana munhu anokodzera kusarurwa. Vamwe amai avo vangozvidoma nezita rekuti amai Maseko vati vane mwanakomana wavo ngochani, vakatiwo zvakambovanetsa kutambira izvi pavakatanga kuzviziva. Asi vati vakazonzwisisa nekuda kwedzidziso yavakawana kubva kuSexual Rights Center.
Even neniwo pakutanga ndaiti maybe madhimoni, asi ndakazozikuya panapa paisara sevakandodzidzisa nezvazvo ndikatozviunderstanda. Vamwe vanonoti mamhepo vanoti ngaende kumachechis anobviswa mweya akaipa yaanayo, asi ko zvino ri kuziunderstanda kuti haana mweya akaipa, ari munhu chaiye.
Mhemberero dzekusvitsa makore gumi kwesangano reSexual Rights Center dzaitwawo kuchicherechedzwa zuva reInternational Day Against Homophobia, iro rinocherechedzwa musi wa17 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yekunetsana kuri kuita vemuchovha kuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, uyai pa 001-202-465-0318. Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi: Harare City 0, Highlanders 0, Chicken Inn 0, FC Platinum 1. Aiwa hamwadiwa tabata shuka kumagumo ichirongwa chedu. Anokoni kainemfaro ndini wenyu. Blessings Zulu, ndiri Washington DC. Ndokisi ya mina tungamili nkomo. Mnau, sejintebele.